zvinoita vane utongi hwoumbimbi ndoga. Putin ari kuratidza umbimbi ndoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimiririra yesovereign nation, uchinopaza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zviri kuitwa naputin ndozvakaitwa naHitler, zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa hunhu hwemadhiktator. Isusu tinozvinzwisisa vekuZimbabwe nekuti tinawo madhiktator, vanongotsvaka kanyaya kadiki diki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu. Ndozvaitwa naputin kuUkraine.
Regai tinzwekuona Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munoti
zviri kuitika kuRussia uku dishi nebongozozo nemheremhere yavakonzera iyi, hatingamire tichitaura kuti hondo yakanaka, asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu vachipinda muUkraine. Chekutanga ndechekuti vadzokora vakada kuunderstanda inonzi history, Ukraine yakanga iri pati yeRussia, ikaita sahwira weNATO, inenge yakufumura zvanga zvakavigika mukati meRussia neUkraine. Saka zvino zvatarisa chikonzero chaita kuti Russia isimuke, nekuti Russia ine kodzero yekuprotecta its intelligence, its natural resources ne its investments, because ine zvakawanda zvayakainvesta muUkraine. And Ukraine iwo haifaniri kungotiza vanhu vayakaronga nayo ichimhanyira vatsva, nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo iriko, hondo haina kunaka, asi Russia ine chikodzero chikuru chiri kuita kuti ipinde mukati mekurwa. And chekupedzisera, Russia yakati ingadai vatungamiri dzimwe nyika vakaita zvokutaurirana, asi havana kudaro, vaina zvokutyisidzirana. Saka Russia yakati aiwa, hatingatyisidzirwe nemutsindo webete. Ndo zvakonzera dambudziko ririko nhasi.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hweRussia huri kukurudzirwa nevanhu veZANU-PF. Munotongoona kuti ndo dambudziko ratiinaro munyika medu, nekuti mukaona munhu anomiririra ZANU-PF achifarira nekupemberera nekupembedza hondo yakadaro, hondo inokwanisa kukanganisa upenyu hwevanhu vese, kwete vekuZimbabwe chete, nevemuno muAmerica. Munozviziva mese kuti kana kwaita hondo tinonyaya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo, muchatoona kuti mafuta achakwira, ende anokwira kwese. Inini kuno kundinoshanda muoil industry, tatoona nhasi oyo yatokwira kuenda $100 a barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese, zvichitosvika kubata vana veZimbabwe, nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona. Ende zvese izvi zvichikonzereswa neupenzi, vanhu vasingakwanise kutarisa kodzero dzevanhu.
Dr. Mavhaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuZimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mafuta, mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba. Nekuti kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muUkraine, asi inogona kubatanidza nyika yese, yotova hondo yepasi rese. Saka hondo isituation isina kunaka. Nekuti hatiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu, vamwe vachinyemera kuti kunge varida kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi, vanozokonzera hondo dzimangwana. Ndo utengesi huri kuda kuti pana chamisa wekuti handina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vake vazopinda votanga kuita bvonga mupopoto munyika medu. Saka tidambudziko ripo ndiri kuti Zimbabwe ine ukama huri padyo padyo neRussia, ine ukama zvakare huri padyo neBritain, apa ine ukama nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takasera namwana, muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu, zvaakatsamudzana isu hatizivi.
Vadzokora,
ndanga ndakateerera vamavasa vachitaura vanozviti ndova vemuhurumende. Ndanga ndichifunga kuti vachataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muUkraine vari kutambudzika vasiri kutoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanya-mhanya kubatsira vana vadzo, asi isu CCC takamira ne Department of Trade Zimbabwe Diaspora Affairs notungamirwa kubva naVacliffe Tsatsayo. Tatoita reach out kune vana variko, ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai tinzwe tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara ava, hurumende yakatotsanangura nezvikoro kune vana kusati kwava nehondo, vana vanga vari kumabvazuva kueast of Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi vakafonerwa neembasi yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo. Kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabvazuva nekuti hondo iri kumabvazuva. Saka iko zvino izvi ndichitaura nemi kudai izvi tinotori nevana vanopfuura gumi nevashanu 15 vatosimuka kubva kumabvazuva vachienda kumadokero kuno kusati kwatanga hondo. Zvinotongoshamisawo kuti ava nhunzvatunzva idzi dzinonzi CCC idzi hadzizive basa radzo. Basa radzo they are a political party. Dai vanga vane chido nevana vezimbabwe ava vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri CCC, chii chamuri kuitira vana vedu? Can you help? Can you do this? We are here. Mupusha ndozvoita basa reopposition. But ava vainhunzvatunzva idzi havanzwisisi basa ravo.